shebeta sitarenyu nemufana nito wenyu baba makati sika tinokudai tafuka mababa tatari sachi sochenyu nemufana nito wenyu baba makati sika tinokudai munosiva mwari wenu chatinoshuva mupenyu mwari musati kanga mwepangu vayakauma kudai munosiva mwari wenu chatinoshuva mupenyu mwari musati kanga mwepangu vayakauma kudai chitatu zvawandisa tave Sodoma neGomora musazotifuratira pamunotora vatsvene venyu chitema zvawandisa tave Sodoma neGomora musazotifuratira pamunotora vatsvene venyu vamwe vedu munovaziva kwavakabva pave kure pavanoenda pave pedyo baba musazotisiya vamwe vedu munovaziva kwavakabva pave kure pavanoenda pave pedyo baba musazotisiya
Sim.